Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu mbudzi 17, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepinyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti yezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutori wenhau angaine mukurumbira munyika Peter Banga aradzikwa zvine mutsindo nhasi kumusha kwake kuwedza. Hurumende India ichishanda pamwe chete nesangano reWorld Food Program inobatsira varimi vekumatebeleland north nemasvingo nembeu dzisingadi mvura yakawanda. Banga guru rinokweretesa mari nyika dzepasi rino reIMF rinoti harisi kuzokweretesa Zimbabwe imwe mari sezvo iine zvikwereti zvakawanda zvairi kukundikana kubhadhara. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutori wenhau angaine mukurumbira munyika Peter Banga aradzikwa zvine mutsindo nhasi kumusha kwake kuwedza hama neshamwari dzichimurumbidza nemabasa aakaita. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakuvigwa kwemununʼuna wavo Banga, vaAugustine Banga vatichanyanyo varwadza ndechekutiongororo dzakaitwa nana chiremba dzina zvadzati dzabudisa kuti chii chakakonzera rufu rwemununʼuna wavo, avo vati vakangomuka vakafa nemusi wechishanu.
Kwanza racho rakakurisa. Rakakurisa. Banga ari mudiki kwandiri, ini ndini mukomana mukuru, iye achizotiteedzera. Asi munhu wataito rely naye pane zvinhu zvatainge tichigadzirisa mumhuri yedu. Saka pane zvese zvataida kugadzirisa taitoti tombotanga tapira kuna Peter. Peter akazeya nyaya yacho otitaura kuti apa mambo pafunga here, apa mambo pafunga here. Anga asiri munhu aipa madirectives uye aikupai nguva kana kuveza pfungwa dzenyu kuti mufunge apa nepapa muzobuda nechinhu chimwe chete chakanaka. Saka kwanza rasiya iri rakakurisa.
Munin'ina wemufi vaCuthbert Banga vatiwo mukoma wavanga ari munhu ane rudo uye aibatanidza mhuri.
Wadzewatimikwa tese nekuti Peter munhu akatibatanidza tese semhuri. Munhu wekuti aine rudo kune munhu wese mumhuri. Hapana munhu waungati akanga asingawirirane naye kana kuti airwisana naye. Munhu wekuti pese pane chanetsa mumhuri aitry kugadzirisa. Kana pane munhu waona kuti akanganisa munhu aigadzirisa.
Mutevedzeri wemukuru weHarare Polytechnic uko Banga aive mukuru webazi remass communication amai Deborah Maziwa vatiwo varasikirwa zvikuru uye basa rakabatwa naBanga rakakura zvikuru zvekuti Banga asiya chikoro ichi chava nenhepfenyuro.
Isanyanya kurasikirwa nekurwadziwa nekushaya kwavaBanga nekuti his death was untimely. Hatina kumboona kurwara kwavo. Kuti semusha weHarare Poly tinoda kucherechedza kubata kwavo nekushanda kwavo kwakanyanya kwakasimba musha weHarare Poly through the training of journalism. Vakauya paHarare Poly 2005 vakakurumidza kutotora leadership position In 2008, vangavatu wa head of department within the department. Vangavatu first rava national discipline board later away Mexico. In 2010, vangavatu wa gender ramberi kona kutasimu kwa irasemu shawa harare poli, even in terms of kutunga miri la urungwa wikutunga tine a radio station harare poli, which is already licensed. Saka tine saka wanda zaka tukurunga na wumisi banga kutemu shawa harare poli tarasi wa zakanyani.
Mumuho wakadzidziswa kutora na unabanga, uye anga akushanda unabanga kwa Harare Polytechnic, va Terence Antonio, vati woveshe na une vadzidzi vekutorwa kwena uvarasikirwa zvakanyanya nekushaya kwabanga. Vati wobanga akasimudzira zvakanyanya avo vairarama neurema.
Tikada kutarisa namba yevadzidzi vakapfuura mumaoko avabanga, especially panhau dzekutepfenyura, hatigone kuvaverenga vanodarika zvuru nezvuru. Saka tinoti isu sedepartment hatikwanisi kutaura kurwadziwa kwataita nekuda kwekushaikirwa navabanga. Vabanga ukada kuzvitarisa vanga vasingatarisi nhau dzekutepfenyura chete, vabanga vaimirirawo nhau dzevanhu vanorarama neurema. Vakaita zvizhinji kwazvo mujournalism fraternity Harare Polytechnic nevamwewo vana vavaidzidzisa, especially vairarama neurema, kuti vazenge vari zvavari. Vabanga vanga vari munhu vaiona potential pane munhu wese, especially ivavo kune vavo vaifunga kuti nekuda kweurema hwavo havana chavanokwanisa kunge vachiita.
Vadzidzi vekuHarare Polytechnic avo vauya neuwandu hwavo vachema zvikuru nekurasikirwa kwavati nemudzidzisi anga aine unyanzvi. Mudzidzi Bridget Mabande ati banga anga ari munhu aisimudzira vadzidzi vake, uye asi yagwanza risingagoni kuvharika. Vazhinji vataura pakuvigwa kwabanga vamurumbidza nekusimudzira upenyu hwevakaremara. Banga akamboshanda kuZimbabwe Broadcasting Corporation kwenguva yakareba ndokuzova mudzidzisi wekutorwa kwenhau paHarare Polytechnic. Banga akazovawo mutori wenhau Studio 7 kutanga muna 2003 apo yakavhurwa achishandisa zita rekuti Safari Njema, achishanda nevamwe vatori venhau vanosanganisira Michael Kariati, Godwin Mangujka, Pasuton Peta, Brian Ungwe, Fazila Mohamed, Rashwiti Mukundu, Mushaka Vuitaidzamara nevamwe. Ari kuStudio 7, banga ndiye akatanga chirongwa cheshona chinotarisa zvinosangana nevakaremara, icho aiburitsa nemusi wechipiri wega wega. Chirongwa ichi chakarumbidzwa zvikuru muprogramu Review yeStudio 7 yakaitwa muna 2007, chichinzi ndicho chete chirongwa cheVoice of America chaive nechikamu chaitaura nyaya dzevakaremara svondo rega rega. Banga akashaya vane makore makumi mashanu nemasere, uye asiya mudzimai nevana vatatu. Ndakamirira Studio 7 kuwedza Mashonaland East, ndini Rutendo Mawere.
Hurumende India ichishanda pamwe chete nesangano reWorld Food Program, nasi yapa varimi vekumatebeland north nemasvingo mbeu dzisingadi mvura yakawanda pakurima, sezvo matunhu maviri aya asingawanzowane mvura yakawanda. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vagari venharaunda yemangwe mudunhu rematebeland north pamwe nechiredzi mudunhu remasvingo vapiwa mbeu nehurumende yeIndia ichishanda pamwe chete neWFP. Mbeu idzi imbeu dzisingade mvura yakawanda pakudzirima, dzinosanganisira chibage, zviyo nemapfunde. Vachitaura pakutambidzwa kwevarimi ava mbeu idzi, mumiriri weIndia muZimbabwe Vashiri Vijay Kanduja vati hurumende yavo ine kudyidzana kwakasimba neZimbabwe munyaya dzezveupfumi, kurima nehutano nezvimwe zvakadaro. vakanduja vati kusimukira kwevarimi ndiko kusimukira kwehupfumi hwenyika pamwe nemagariro everuzhinji munyika.
India has contributed $1 million through the India UN Development Partnership Fund which is housed in UN office in
India akaunganidza mari inoita milioni imwe chete madhora ekuamerica kubudikidza neofisi yeindia UN Development Fund iri pamaofisi eu enanonane zvimamiriro ekunze zvekurima nekusimbaradza mararambiro evanhu ari muNew York kuti ishandiswe munharaunda mbiri dzandareva idzi mangwe nechiredzi.
Mukuru weWFP muZimbabwe muzvare Francisca Edelman vati varimi vazhinji vari kukanganiswa nekushandikwa kwemamiriro ekunze zvakanyanya kunyange hazvo vasina zvizhinji zvavanoita zvinokonzera kushandikwa kwemamiriro ekunze kana kuti climate change.
It's farmers like those in rural areas in Zimbabwe that contribute the least to the climate crisis. Yet they are the most impacted by its effects. But many families who rely hand to mouth on what they grow from their land, every grain counts. This program is a positive step forward in enhancing Zimbabwe's food systems, taking a holistic perspective, including strengthening agriculture production, skills building, and market linkages.
Vanga vakamirira hurumende pakutambidzwa kwembesa idzi kuvarimi vekuchiredzi nemangwe uye vashanda mubazi rezvekurima vaSenseless Tapererwa vati vafara zvikuru neruyamuro urwu.
Asi sehurumende takatanga chirongwa ichikare matunhu ese asinganayi mvura yakawanda una Zambezi Valley, Midlusabi, kuchiredzi kwacho. Saka varimi vakawanda vari kutambira chirongwa ichi nekuti vari kuona kuti mbeu idzi chero mvura yakaita shoma vanokuwa vanokwanisa kuwana zvokudya zvekuti variitire ivo nemhuri dzavo vakukwanisa kuwanawo zvimwe zvokutengesa kuGMB kuti vaone mari inovabatsira nemhuri dzavo kuendesa vana kuchikoro kubhadhara maschool fees mauniformu kuwana mari yechigayo nezvimwe zvakadaro. Saka chirongwa chatinotambira zvakanyanya.
Mudhumeni mukuru muprovhinsi yemasvingo vaaron muchazivepi vati mbeu dzisingade mvura yakawanda dzavapiwa idzi dzichaita kuti varimi vakohwe pakuru mwaka uno zvavati zvichaderedza nyaya yenzara mudunhu ravo pamwe nenyika yose.
Zvakatinakira kuti isu semasvingo tiri nzvimbo inowana mvura shoma nguva nenguva zvireva kuti 7 out of 10 years tinowana mvura iri below the adequate rains kana kuti mvura yatinoti tinotarisira kuti tinge tichirima zvirimwa zvedu. Saka munyamasvingo region 4 and 5 inokavha nzvimbo yakakura zvikuru inopfuura more than 65%. Saka nzvimbo yedu inogara isina mvura yakakwana. Saka nembesa idzi dzechikaranga tinotarisira kuti varimi vedu vachawana negohwo vachava negohwo rakakura uye vachakwanisa kuwana cheuviri nekuti dzimweni dzenguva chibage chinokadza kusvika nenyaya yekuti mvura inenge isina kukwana. Tinotarisirawo mwaka wakakwana wakanaka.
Pasi peurongo hwekubatsira varimi vane minda midiki WFP yakabatsira varimi zviuru makumi matanhatu nemazana matatu ane makumi mashanu nevanomwe 60,357 nembeu gore rapera uye sangano iri rinoti riri kuwedzera rubatsiro rwaro gore rino kuvarimi vekumaruwa zviuru makumi matanhatu nezvitatu zvine mazana maviri 63,200 gore rino nyika yakave nemaguta zvichitevera kuna zvakanaka kwakaita mvura uye hurumende iri kutarisira kuti vanhu vachakohwa zvakanaka gore rinouya kana denga rikaramba rakavhurika. Kunyange hazvo mvura yakanaya zvakanaka munzvimbo dzakawanda munyika vamwe varimi vekumangwe nechiredzi vanonzi havana kukohwa pakuru sezvo vakanga vasina mbeu dzinoda mvura shomanana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Banga guru rinokweretisa mari nyika dzepasi rino reInternational Monetary Fund kana kuti IMF rinoti harisi kuzokweretesa Zimbabwe mari sezvo iine zvikwereti zvakawanda zvekunze zvairi kukundikana kubhadhara. Zimbabwe ine chikwereti chinosvika mabhiriyoni gumi emadhora ekuamerica chairi kutadza kubhadhara kuWorld Bank, African Development Bank, European Investment Bank neParis Club. IMF yakatora mashoko aya kuvatori venhau nezuro mushure mekupedza mwedzi ichiongorora mamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi. Izvi zvakaitwa kuburikidza nemadande mutande nenyaya yechirwere cheCOVID-19. IMF inoti kuti Zimbabwe ikwereteswe mari, inofanira kubhadhara zvikwereti kana kutenderana nevayakakwereta kuti ichabhadhara sei zvikwereti izvi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi regurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kuti tinzwe pamire hurumende pamashoko eIMF. Kunyange hazvo Zimbabwe yakakanganiswa zvakanyanya nechirwere cheCOVID-19, IMF inoti iri kutarisira kuti upfumi huchakwira nezvikamu zvitatu kubva muzana gore rino. Kuti tinzwe zvimwe zvakataurwa neIMF, tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma.
Mashoko ari kubva kubhanga repasi rese reInternational Monetary Fund maringe nekushanya kwevamiriri vebhanga iri anotsigira muono wekuti chirwere cheCOVID-19 chiri kukanganisa mamiriro yeupfumi hwenyika yeZimbabwe, uwo wagara husina kugadzikana nekuda kwenyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu, nzara inokonzerwa nekusanaya kwemvura nezvimwe zvakadero. Zvisinei, upfumi hwenyika huri parinani kudarika makore maviri apfuura nekuda kwekuti mvura yakanaya zviri nani mugore rapera, uye mitengo yezvinhu haichakwiri semaitiro ayaiita mumakore maviri apfuura. Aya mashoko anofadza kunzwa ndingangoti kuruzhinji rwevana veZimbabwe. Asi zvichakadaro, upfumi hwenyika huchiri kudengenyeka nekuti chirwere cheCovid hachisi kupera, uyewo pane dambudziko guru rekuchinja kwemamiriro ekunze inonzi climate change unogona kuunza nzara mumakore anotevera, nekusavepo kwezvisungo zvinounza kubudirira kwenyika.
Ndezvipi izvi?
Zvakaita sekutengeserana pachena kwemari yekunze, kujekeswa kwemafambisiro emari nezviwanikwa mukati menyika yeZimbabwe, uyewo zvisungo zvinoita kuti vemabhizimusi vabudirire mukati mezvavanenge vachitengesa. Muchidimbu uye zvinogona kunzwisika ndezvekuti upfumi hwenyika hwakamira zvakanaka zvishomane panguva ino, asi kune zvizhinji zvinoda kugadziriswa nehurumende kuti ruzhinji rwuwane mararamire akanaka nechiedza mutongi hwenyika yeZimbabwe mumakore ari kutevera.
Totarisawo nyaya yekushaya simba kwedhora remunyika. Takaona nezuro richidonha kumusika wekuRBZ Foreign Currency Auction uko kusvika pazana nemashanu kana kuti 105 zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Munoona sei?
Kudzikira kweuremu hwedhora remuno muZimbabwe kuri mugwara rakatarwa nebhanga guru renyika, sekuti mutengo wemari yekunze mukati meZimbabwe unodzikwa nehurumende.
Ko pamusika wemukoto panotengwa nevakawanda apa zvinhu zvakamira sei sekunzwa kwamuri kuita?
Pamusika mutema wemari, dhora rekuAmerica riri pamusoro zvikuru, uye mutengo waro hauenderane nezvinotaurwa nehurumende. Kudzikira uremu kwedhora remuno muZimbabwe kunoreva kukwira kwemutengo yezvinhu muzvitoro, uyewo kushaya simba kwemari inobhadharwa vashandi vehurumende nevamwe vanoshandawo mumakambani akazvimirira ega. Iri dambudziko idambudziko guru, sekuti kusatenga kwemari kunounza nhamo nekusaguta muzhinji hwevanhu munyika yeZimbabwe.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vachitaura vari parunare muHarare. Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti hurumende yakwanisa kudzikisa kupararira kwedenda reCOVID-19 muzvikoro. Vandoro vanoti chinonyanya kuvafadza ndechekuti uwandu hwevanhu vari kuwanikwa vaine COVID-19 muzvikoro wadzikira zvakanyanya, zvekuti vana vachiri kurwara nedenda iri vangosara gumi nevasere chete, uye vapona vave kudarika zviuru zvina. Panyaya yekuti kune vari kupinda muzvikoro vachivheneka COVID-19 muvana vezvikoro pasina mvumo yevabereki, vandoro vanoti kuvhenekwa kwevana kuri kuitwa nebazi rezveutano kwete redzidzo. Asi vanoti pasi pemutemo weCOVID National Policy, vana vanokwanisa kuvhenekwa kunyange pasina mvumo inobva kuvabereki. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chinonyanya kutifadza vaKandemiri ndechekuti makesizi denda reCOVID adzikira zvakanyanyisa muzvikoro medu. Ndokunga izvozvi tangotarisa gumi nemasere zvichienda ipapo, vane atinoti maactive cases. Zvichakadaro tine zuru zvina almost 4,000 vana vapona kuita marecoveries pacovid-19. Saka nyaya yedenda iyi tagona kuidzosera nekuimaneja muzvikoro medu, saka haisiri nyaya ingambonyanya kutinetsa kuzvikoro medu. Saka zviri kutotidadisa kuti takakwanisa kuita kuti vana vakawanda vachengetedzeke muupenyu hwavo.
Tiri kunzwawo kuti vanovheneka COVID-19 vari kupinda muzvikoro vachivheneka vana pasina chibvumirano kana kuti mvumo inobva kuvabereki. Mungatudzawo zvakamira sei panyaya iyoyo?
Aiwa, kuvhenekwa kwevana isusu hedu tiri bazi reprimary nesecondary education, asi izvo zvinoitwa nebazi rezveutano. Asi kune inonzi COVID national policy yekuti haibvunzi kuti tingada kukubvunza here makatemire kuti tinotarisa kuti ava vane COVID here. Kana vaine COVID pane mapolicies nemaprotocols anotoshandiswa nationally ekuti mwana necovid anoitwa sei. Saka zvirevo kuti kana mwana ari pachikoro haachaitwe maprotocols iyayo ecovid. Saka mukaona vezveutano vachipinda pachikoro ipapo vachivheneka vana COVID, havana vanofanira kubvunza nekuti inational policy yecovid.
Tinoona kuti vana vechikoro vakawanda vanoenda kuchikoro vachidzoka kudzimba, uko vanosvikosangana nevanhu vangadai vane utachiwana hweCOVID-19. Tichitarisawo kuti kufamba kwevanhu kwakuwanda munguva ino yekutarisana nezuro reKrisimusi, matanho apa ari kutorwawo nebazi renyu ekudzivirira kuti vana vange vasinganyanyotapurirwa denda iri?
Isusu tine vana vakawanda, vana vakatowanda vari muzvikoro medu, ndo vatinoti madeskolazi, vanoenda kuchikoro zuva nezuva vachibva mudzimba dzavo. Saka vagara vachitongofamba famba, vatori vashoma, ndovamunoti mabhodhazi aya vanogara pachikoro, vatori vashoma. Saka vanotofamba vakatowanda, uye vari kuramba vachifamba nyangwe takuenda zvedu muKrisimusi umu, vakagara vachingofamba, asi denda recovid vakwanisa kuridzivirira.
Avo vanga vari mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vatara nhasi mazuva mana ekuchema mutungamiri weSouth Africa wechichena wekupedzisira vaFW de Klerk avo vakashaya svondo rapera. Gurukota rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaAntony Blinken vari muKenya murwendo rwavo rwekuedza kugadzirisa mhirizhonga iri muEthiopia. Rwendo rwemuKenya rwuri rwekutanga munyika nhatu dzavachashanyira. VaBlinken vasangana nemutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta vakaudza vatori venhau kuti ivona vaKenyatta vataura pamusoro pematambudziko ari muEthiopia pamwe neurongwa hweAfrican Union uhwo huri kutungamirwa nevaimbova mutungamiri weNigeria vaOlusegun Obasanjo. Nyaya yemagwaro anobvumidzwa zvizvarwa zveZimbabwe kugara nekushanda muSouth Africa zviri pamutemo kana kuti Zimbabwe exemption permits iri kutsviriridza zvakare munyika iyi zvoita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika zana nemakumi masere ezviuru zvigare zvakabatiraura maoko sezvo magwaro aya ari kupera kushanda mukupera kwegore rino. Hurumende yeSouth Africa haina zvayati yataura panyaya iyi kunze kwekupatarisiro kune vanoshandisa magwaro aya yekuti ingangotora matanho ekuamutsiridza mwedzi uno wambudzi usati wapera. Izvi zviri kuitika panguva iyo zvimwe zvizvarwa zveSouth Africa pamwe nemamwe masangano nemapato ezvematongerwo enyika ari kurwisa kuti magwaro aya asamutsiridzwe vachiti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuvatorera mabasa. Asi mutungamiri webato rinopikisa reEconomic Freedom Fighters kana kuti EFF vaJulius Malema vari kushoropodza masangano nemapato aya vachiti zviri nani kuti varasikirwe nemavhoti pane kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvine nzara zvidzokere kumusha kusina chiriko. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro naSachigaro wesangano rinorwira kodzero dzezvizvarwa zveZimbabwe zvekunze kweSouth Africa zviri munyika iyi, African Diaspora Forum, Dr. Vusimusi Sibanda, avanoti kupera kushanda kwemagwaro aya kwatotanga kukanganisa ugaro wevana veZimbabwe sezvo vemakambani nevemabhanga vave kutotanga kunetsa.
Parizvino government yemuSouth Africa hapana chayati yataura, vakanyarara zvavo nenyaya iyoyi. Zvatinongonzwa kutaura kwevanhu chete kuti havasi kufarira vamwe, pane vamwe vanhu vari kuti havasi kufarira kuti permits aya arenyuwe muno muSouth Africa. Ndo mutauro watinongowana chete. Hazviro kuti vanhu vese vemuSouth Africa, pane vanhu vashoma vari kudaro. Ndo chete zvatiri kunzwa, nekuti pava nevanhuwo kumaZimbabwe exemption permits vakufunga kuti zviri nani nyaya itoro iende kucourt.
Iko kupera kushanda kwemapermit aya kunokanganisa zvakadii vana veZimbabwe vari kushandisa magwaro iwayo?
Kupera kushanda kwemapemiti aya zvinoreva kuti vana vazhinji vane veZimbabwe vanovashandisa vari kubatikana zvakashata chaizvo, nokuti vari kuona kuti vacharasikirwa nembatya yavo yavainayo muno muSouth Africa, propati dzavo nemabasa uye nokugona kushandisa mabhengi, nokuti mabhengi ari kuda kuona kuti vachine mapemiti akanaka here kuitira kuti agare achinge akavhurwa maakaunti avo. Ndo patinosangana nekuti mitemo yefika yezvekubatwa kwemari iri kutova tumira tsamba kuti aiwa tikuda kuona kuti mapemiti enyu achiri pamutemo here, kana kuti vachabva vavhara maakaunti avo mumakaunti munenge mune mari uye mavanotambirira mari dzavo.
Imiwo sesangano reAfrican Diaspora Forum, zvii zvamuri kuitawo kubatsira vana veZimbabwe vakatarisana nedambudziko irori?
Isusu sevanhu vanoshanda nekodzero dzevanhu vanobva kunze kwenyika, tiri kuedza kutaudzana nehurumende kuti tione kuti chii chaingaite kuti vanhu vane maexemption permits ari kupera amutsuridzwe kana kuti uye vapiwe ugari hwemuno, nekuti tinoziva zvakare kuti mapermit waya anotorera vanhu veZimbabwe kana kuti vanhu vashandisa, nekuti nevanhu vemuLesotho vanovashandisa kodzero dzimwe dzakawanda. Zvinoita kuti munhu kana achinge rasikirwa nebasa raanga achishanda anobva anyimwa iyoyo permit. Uye pane vamwe vanofanira kungodai vachishanda mune zvimwe zvikamu zveupenyu asi vari kutadza, nekuti havagoni kuchinja mapemiti waya anovavharira kuti vasachinja kuti vashandire kumwezve. Saka tichiri kuda kuona kuti hurumende ichazvifambisa sei, asi tiri kufambisana zvakare nevamiririri vezvemutemo, maloya makweta atotora nyaya iyi kuti iende kukoti, nekuti vanhu zvikuru vanobva muZimbabwe vagara makore anodarika 10, ende tinofunga kuti kugara muSouth Africa makore anodarika 10 zvinovapa ugari hwemuno, chero mapermits acho anga achiita zvevapi. Asi kana tikatarisa mutemo weugari unoti munhu anopiwa ugari kana achinge agara munyika kwemakore mashanu, zvinoreva kuti kuzvino sezvo vagara 10 years vakufanirwa kuwana citizenship.
Tiri kunzwawo kuti kune zvimwe zvizvarwa zveSouth Africa pamwe nemamwe masangano vari kurwisa kuti magwaro iwaya kana mapemiti asamutsiridzwa. Munoti nechiitiko ichi?
Zvatingataura pamusoro pevanhu vari kurwisa kuti mapemiti asamutsiridzwa inyaya yekuti vanhu havanzwisisi mutemo nemashandiro anoita mutemo, nekuti vanhu kana vasingadi vana vemuZimbabwe kuti vagare muno vanofanirwa kugwisana nemutemo unova iwo wakavatendera, unovatendera kuti vagare muno vauchinje vabvise hurumende kana ichinge yakanganisa. Izvi zvinoratidza kuti vanhu havanzwisisi mitemo yeugari hwemuno muSADC kana muAfrica mekufambirana nekushandirana kwevanhu. Vana veZimbabwe vakapiwa maexemption permits pasi pemutemo weImmigration Act, ndofunga iSection 32 inobvumidzira kuti minista vape vanhu konzero, chinoita kuti vavape mapemiti wayo.
Sachigaro wesangano rinorwira kodzero dzezvizvarwa zvekunze kweSouth Africa zviri munyika iyi, reAfrican Diaspora Forum, Dr. Vusimusi Sibanda, vachitaura vari parunare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, tichitarisawo nyaya yemagwaro yekushanda muSouth Africa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Mutori wenhau anga aine mukurumbira munyika Peter Banga aradzikwa zvine mutsindo nhasi kumusha kwake kuwedza. hurumende India ichishanda pamwe chete nesangano re World Food Program inobatsira varimi vekumatebeland north nemasvingo nembeu dzisingadi mvura yakawanda. Banga guru rinokweretesa mari nyika dzepasi rino reIMF rinoti harizi kukweretesa Zimbabwe imwe mari sezvo iine zvikwereti zvakawanda zvairi kukundikana kubhadhara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha.
Sokuisika tisendaba ku VOA Ndebele.